Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7.
Tichitepe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anasi, uri musi wemuvhuro kurume 8/2021. Makateerera kuStudio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tenda kutumakwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mamirire iwayo anofadza sikoro. Asofana kurangarira kuti chiri kuitisa kuti manhamba edu adzikire evanhu vari kubatwa nezvirwere nevari kufa. Toramba tichiita zvinhu zviri kushanda. Lockdown yatakaita iyo yakabetsera sikoro kuti vanhu vasanyanye kuenda kumariro, vasanyanye kuatenda. Aya toti masuper spreader events.
Bazi rezveutano runoti nezuro hakuna munhu akafa nechirwere checovid-19. Zimbabwe yebatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva remadzimai kana kuti International Women's Day. Zifa itatarika kuunganidza vatambi pamitambo yeAfcon neBotswana neZambia. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti hapana munhu akashaya nekuda kwecovid-19 uye vanhu gumi nemumwe kana kuti 11 ndovakawanikwa vaine chirwere ichi kubva pavanhu mazana mashanu nemakumi matatu nevashanu kana kuti 535 vakavhenekwa nyika yose. Izvi zvakasiya uwandu hwevanhu vabatwa nedenda iri kubva parapinda munyika gore rapera muna kurume vave zviuru makumi matatu nezvitanhatu zvine mazana maviri nemakumi manomwe nemumwe kana kuti 36,271. Vanhu vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga vakasvika pachiuru nemazana mana nemakumi masere nevashanu kana kuti 1,485. Kuchitwa uwandu hwevanhu vapona kubva kucovid-19 wakasvika pazviuru makumi matatu nezvitatu zvine mazana masere nemakumi matatu nevana kana kuti 33,834. Bazi rezveutano rakazivisawo kuti vashandi vari pamberi mukurwisana necovid-19 vanosvika mazana maviri nemakumi maviri nevatanhatu kana kuti 226 vakabayiwa nhomba yekudzivirira utachiwana hunokonzera chirwere ichi izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabayiwa kubva zvatanga chirongwa ichi pazviuru makumi matatu nezviviri zvine mazana maviri nemakumi mana kana kuti 32,214. Nyanzvi mune zveutano pamwe nemapurisa vanoti vari kushushikana zvikuru neuwandu hwevanhu vasiri kutevedzera mitemo yekudzivirira kupararira kweutachiwana yakataurwa neWHO pamwe nebazi rezveutano kubva pakanyevenutswa mutemo welockdown svondo rapera. Vaimbo wegurukota rezveutano uye vari munyora anoona nezveutano muMDC Alliance Dr. Henry Madzorera vanoti lockdown yakanga yabatsira chose kuderedza uwandu hwevari kubatwa necovid-19 asi vanoti panofanirwa kuramba paine dzidziso kunyange hazvo mitemo yakanyevenutswa. Ngatinzwei vachitsanangura.
Mamirire iwayo anofadza sikoro. Asofana kurangarira kuti chiri kuitisa kuti manhamba edu adzikire evanhu vari kubatwa nezvirwere nevari kufa. Toramba tichiita zvinhu zviri kushanda. Lockdown yatakaita iyo yakabetsera zvikuru kuti vanhu vasanyanye kuenda kumariro, vasanyanye kuatenda. Aya toti masuper spreader events atakaona achiitika mapati, michato nezvimwe zvakadero. Saka izvozvo zvinhu zvatofanira kugara tichirangarira. Pakupembera kwatiri kuita izvino kuti izvo manhamba ava kudzikira, ngatirambei tichiita zvinhu zvinoshanda, tichipfeka mamasiki edu, tisakanganwa kuti hatichamhorosani nemaoko tichimbondirana. Patinosangana kumachechi nedzimwe nzvimbo, tosangana tiri vashoma, tisakanganwa nyaya yesocial distancing. Tikangokanganwa zvinhu izvozvo, chirwere ichinodzoka nehasha dzokuti tinozvamburwa tikazoshayiwa kuti chichaitika zvakare.
Tiri kunzwawo mapurisa ari kuti ari kugunun'una neuwandu hwevanhu vari kufamba vasina kupfeka mamasiki kubva panyevenutswa mutemo uyu. Zvinosiya papi zvamuri kutaura izvi kuti lockdown yanga yabatsira?
Izvozvo ndozvichaitisa kuti manhamba edu atange kukwira futi. Inyayo kuti tinombobvira tadzidzisa vanhu kuti mamasiki anobetsera isu haabetseri mapurisa. Vanhu vachirongopfekera mamasiki nokutya mapurisa. Mapurisa ngaachinje approach asachichidzire vanhu. Ngaave nemweya wokudzidzisa vanhu kuti pfeke mamasiki for your own protection kuti chirwere chisadzokeichi. Tikangochinja approach yedu kumamasiki tinoona vanhu vachizotanga kuashandisa zvakanaka.
Ko panyaya yedzidziso Dr. Madzirira tichiona kuti veruzhinji vanoda dzidziso. Muri kuona iri kuramba ichienderera here?
Dzidziso ini handisi kusangana nayo ini. Dzidziso ishoma. Nyangwe yatiri notingai tiri kuona mapazi ese hurumende achiita kuti overdrive kudzidzisa vanhu, maradio, matv achiita kuti overdrive kudzidzisa vanhu, but ndikuona kunga dzidziso ishoma ini vanhu havasinasa kusangana nayo. Unosangana nemunhu unofunga kuti munhu akasvinura svinura anokubvunza mabvunzo yaano kuti saka iwe munhu kana asataka kuziva zvinhu zvakadai nezvecovid-19 taane 12 months tinayo zvinorevei kune vamwe vasina kufunda. Saka dzidziso ngatiwedzerei kuhurumende, ngavasavega information, ngavangodurura zvese kuvanhu, vanodigesta vega vachinzwisisa.
Ko panyaya yekubayiwawo kwenhomba iyi?
Nyaya yedzidziso futi. Vanhu havanyanya kutrusta zvakaitwa nehurumende. Hapana kuitika transparency panyaya yekusarudza mushonga wavari kutibaya wesayanofamu, uyezve kuti dzidzisana zvokuti unoshanda sei.
Vanga vari vaimbo yegurukota rezveutano uye vari munyora anoona nezveutano muMDC Alliance Dr. Henry Madzorera vari parunare kukwekwe nestudio 7. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika mamiriyoni matatu nezviuru mazana mapfumbamwe kana kuti 3.9 miliyoni vabatwa nechirwere chaCovid-19 muAfrica. Vanhu vafa vadarika zviuru zana nezvishanu nemazana manomwe nemakumi maviri nevaviri kana kuti 105,722. Vapora muAfrica vadarika mamiriyoni matatu nezviuru mazana mashanu kana kuti 3.5 miliyoni. South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa pamwe nekufa nechirwere ichi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose hwadarika zana remamiriyoni rine gumi nematanhatu nezviuru mazana mapfumbamwe kana kuti 116.9 miliyoni. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa pamwe nekufa nechirwere ichi. Vafa muAmerica vanodarika zviuru mazana mashanu nemakumi maviri nemashanu kana kuti 525,000. Vabatwa nechirwere ichi vave kudarika mamiriyoni makumi maviri nemasere ane zviuru mazana mapfumbamwe kana kuti 28.9 miliyoni. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana mashanu kana kuti 2.5 miliyoni. Asi vapora pasi rose vachidarika mamiriyoni makumi matanhatu nematanhatu kana kuti 66 miliyoni. Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika pasi rose mukucherechedza zuva remadzimai kana kuti International Women's Day, vazhinji vachikurudzira kupiwa kwemikana yakafanana munyika pazvigaro zveutungamiri. Zuva remadzimai iri rinocherechedzwa musi wa8 kurume gore roga roga. Zuva reInternational Women's Day riri kucherechedzwa pasi pedingindira rinoti Choose to Challenge. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Komisheni inoona nezvekuenzaniswa kwemikana kwevanhukadzi nevanhurume munyika yeGender Commission inoti madzimai akasarira zvakanyanya munyika panyaya dzeutungamiriri. Sachigaro wekomishini iyi amai Margaret Mukahana naSangarwe vati vanonetsikana zvikuru kuti bumbiro remutemo renyika harisi kutevedzerwa panyaya yekuwanisa madzimai zvigaro zveutungamiriri. Amai Sangarwe vatiwo komishini yavo yakatonyorerawo kumutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vaonewo madzimai pakutsvaga mutevedzeri wavo zvichitevera kusiya basa kwavakembo Muhadi.
Atonyorera tsamba iko kumutungamiriri wenyika tichiti sezvetaita chinzvimbo chekupresidium taita chipindawo mudzimai nokuti zvaseveti long overdue kuti mudzimai achipinda ipapo.
Amai Sangarwe vatiwo denda re COVID-19 rakawedzera kudzikisirwa kwevanhu kadzi sezvo vazhinji vavo vachirarama nemabasa emaoko ayo vanga vasingakwanisi kuita.
COVID yatoita kuti madzimai anyanye kudzikira pasi mune upfumi hwenyika ende uyezve mhuri dzavo dzinobva dzanyanyotambura nekuti ndovanoenda kunze vachinotengesa tengesa kuti vararamise mhuri dzavo.
Mumwe mudzimai amai Sungano zvarehwanashe vatsinhirawo vachitiwo madzimai anofanirwa kupuwa zvigaro zvepamusoro.
Inini muono wangu ndokuti kana tikatangira kupresidium zvinogona kuflowa very fast kuti kwanise kuachiva zvatinoda zvegender balance, nokunda pane nyaya yahombe pagender balance pachakasarira iye zvino vamuhadhi vakaresign. Tinotarisisa kuti pave nemukadzi. Kana zvadaro tinoshuvira kuti zvishuwo zvedu uko zvinenge zvaakutebhiwa nyore zvichizova achizviwa zvichidzira.
Pfungwa idzi dzatsigirwawo nemukuru wepadare Nkuhleni Men's Forum on Gender vaota vengesai avo vatiwo vanoshushikana sesangano kuti vakadzi havasi kupiwa zvigaro zvepamusoro.
Vanhukadzi vanofanirwa kupiwawo mikana pane mapandiko ehurumende akasiyana siyana tichitarisa nyaya dzezvigaro. Takatarisa iko zvino vatungamiriri vedu mapurezidendi edu hapana kana munhukadzi aripo ipapo. Saka tinoda kukurudzirawo kuti at least iko zvino pane vhakanzi ngavatore mukana wokutiwo vaise munhukadzi ipapo.
Amai Edna Masiwa vanova mukuru weWomen Action Group kana kuti WAG varumbidza madzimai vachiti akataridza unyanzvi hweutungamiriri mukurwisa chirwere cheCOVID-19.
Ndinoda kutaura sekutanga takatarisa vaimbori permanent secretary veKuministry of Health vava ivo mukuru vari kuona nezveCOVID-19 muhofisi huru yapresident vedu. Tiri kuona vari kupa utungamiri hwakanaka zvikuru.
Kunyange hazvo Studio 7 isina kukwanisa kutaura negurukota rezvemadzimai amai Stembiso Nyoni sezvo nharo yembozha yavo yanga isiri kudairwa mugwaro ravabudisa kucherechedza zuva ranhasi, vati madzimai nemasangano madzimai akaratidza unyanzvi munyaya dzeutungamiriri mukurwisa denda reCOVID-19. Vatiwo bazi ravo rinoshishikana nekuti nyaya dzekushungurudzwa kwevanhukadzi dzakakwira zvakanyanya panguva ino nyika iri kurwisana neCOVID-19, vakakurudzirawo kusimudzirwa kwevanhukadzi munyaya dzebudiriro. Vakatanga kucherechedza zuva iri ndevekuAustria, Denmark neGermany muna 1911 vachirwira kodzero dzekuvhota nekushanda pasina rusarura. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Tichiri panyaya iyi, rimwe sangano rinoshanda nevanotengesa zvakasiyana siyana mbulawayo rinoteraramo yevanhukadzi vanozvishandira vega ndiyo yakanyanyovhiringidzwa nekuveko kwechirwere cheCOVID-19. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reBulawayo Vendors and Traders Association amai Deborah Mukasa vaudza Studio 7 kuti sangano ravo riri kucherechedza zuva reInternational Women's Day riine kusuwa nekuti madzimai akawanda munyika kunyanya mumadhorobha anorarama nekuzvishandira ari kunhonga svosvo nemuromo sezvo raramo yavo yakavhiringidzwa zvikuru nekunzi vanhu vambogara mudzimba kana kuti lockdown nekuda kwechirwere cheCOVID-19. Vati shuviro yavo ndeyekuti hurumende ichishanda nemamwe mapoka akasiyana siyana ibatsire madzimai kunyanya vanorarama nekutenga nekutengesa.
Kana tichitarisa muZimbabwe, madzimai ndiwo akawanda ari muground ari kuriritira mhuri. Saka tinokumbira kuti hurumende ione kuti madzimai anowana zvese zvavanoda. Tichitarisa mamwe macountries like Botswana, South Africa, pane tuma grant tunopiwa madzimai anenge ane vana, vanenge vazvara vana, vanenge vachitengesa mumisika.
Anai Mukasa vati mibatanidzwa yemasangano akasiyana siyana anomirira kodzero dzevanhu vanozvishandira vega iri mushishi kuedza kuita nhaurirano nehurumende kuti vaone kuti vanobatsirwa sei. Sachigaro wesangano reWomen's Coalition of Zimbabwe kana kuti WECOS rinova rimwe remasangano anorwira kusimukira kwemadzimai anokurudzirawo hurumende kuti ibatsire madzimai anorarama nekuzvishandira pachavo vega.
Tinoona sekuti chikamu chemadzimai anoita iwo 66% vanorarama nekutengesa ende ndinoona sekuti pakava ya denda ili kutengesa ukuwakana kuzuwanyore kumazimai ni kuti kwa kwa nejisungu shekura ndiza kuti wano wafambe uyeje wasa ungane yeni nyonona se kuti urimende inga daya kaisa jisungu kana uti ishe kusungi wajo kisa jisungu jekuti paone kusimu zero wakwe mazimai panya jemari jekuti wakwane se kurarama mune kutengesa
mwema mgari we mbulawayo aliwo mzizisi uyangoda kuzudoma nesere kuti mzware mkwa nanzi ata anacha anona chikufarira bazware International Women's Day
ishina sikuti fambira shak kanaka nipamusana pekuti mari yatinowana ishoma aitombokwani kuti tichengetedze vana vedu tibhadhare maschool fees tiraramewo
Bulawayo sedzimwe nzvimbo haina kuita gungano rekucherechedza zuva iri pachityirwa kupararira kwechirwere checovid-19 ndakamirira studio 7 muBulawayo ndini kudzana musengi
Guru rinopikisa MDC Alliance riri kushora zvikuru danho rehurumende rekuda kutamisa vanhu vekuchilonga kuchiredzi kuti minda yavo ipiwe kambani yeDan Dairy kuti irime huswa hwekupa mombe. Bato iri rakatumira chikwata charo kunzvimbo iyi chichitungamirwa nemumwe mutevedzeri webato iri vatenda EBT. Asi mushure mekushorwa zvakanyanya gurukota rinoona nezvedunhu remasvingo vaEzra Chadzamira. Vakaudza bepa na ure Herald kuti vashoma pavanhu zviuru gumi nezviviri ndo vachatamiswa vamwe vachizoshanda nekambani iyi. Mukuseya nyaya iyi Blessing Zulu Studio 7 abata vabiti.
Pa phase 1 vada kutorerwa about 12,000 hectares vachibvisirwa vanhu vanoita 12,500. Minda iyi iruda kupiwa kune murungu weDan Dairy uya anenge achizorima bundo, bundo iri richizotengeswa ku Saudi Arabia. So vana vari kugununguna zvikurusa kuti nhai wemunangagwa gore riya pana Smith takabviswa isu kumusoro uku ku Hippo Valley kumusoro uku ku Triangle kushuga kune nyika yemadziteteguru edu ndokubviswa paya mugore ra 1963 gore riya zvakare takabviswa pachivakwa pachigadzirwa gona rejoo Guria zvakare takabviswa pachigadzirwa Mali Language Trust takarwa hondo nekurwadzikana kwevhuiri vanhu vakafa kunotone mass graves arimo muchiredzi miyamya tarwa kudari izvi tati tarwira ivhu ivhurera kutorerwa takuda kutorerwa futi
vanhu ava vane zvimwe here zvavari kuti dai hurumende yavaitira
vanhu vari kugununguna kuti kana iye ari murungu pada kuti bundo ririmwe ngaauye yakatongwa murimira contract farming sekurimira kwatiri kuita delta mhunga nezviyo zvinoshandiswa mudoro ko mukoda kutitorera munda nhasi sei ende izvi munongozviita musina kubvunza vanhu kana musingatide isusu nekuti tiri vechinguni tiri vanhu vasoshangana vakabva kuMozambique vakabva South Africa vakabva kwaShaka Zulu vakabva kuGaza State yasoshangana tidzorereka kwamakatitora kuMozambique nekuSouth Africa namusingadide uye why muri kuaffectirei kwamaethnic minorities kunyanyanya isusu vanhu venguni extraction gore riye makaita gukura hundi pamandevere gore riye makabvisa mandavo mubocho hezvo nhasi matidzokera isu mashangani nematsonga muri kuzvifambisa sei
sika hurumende iri kuti vanhu ava vari kuda kutamiswa havo asi imi vanopikisa nemasangano anorwira kodzero dzevanhu ndimi muri kuvapesvedzera kuti varambe kutama
inhema yekuti vanhu vada kubva regai ndikutaurei ndichiti hakuna mukadzi hakuna murume hakuna jaya ringade kubva pamusha waro particularly richienda kwatisingazivi riri kuenda kupi kune chii chakavakwa
Avanga vari mutevedzeri wemutungamiri webato reMDC Alliance vatenda EBT vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Italy yakasunga Atamne Tomani chizvarwa chekuAlgeria chiri kupomerwa mhosva yekuita zvinopfurikidza mwero muParis. Apo vanhu zana nemakumi matatu vakaurayiwa nemabhambo muna 2015 vanhu vakawanda vakakuvara muzvitiko zvose izvi Madzimai muCameroon nhasi acherechedza zuva remadzimai kana kuti International Women's Day achiratidzira nekusawaniswa mikana munyaya dzezvematongerwo enyika madzimai aya abatana nemasangano anorwira kodzero dzevanhu vati mdare makuru kota remunyika yi rine vanhu makumi matanhatu nevatanhatu madzimai vari gumi nemumwe chete. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti zvirwere zvakaita semalaria zviri kuuraya vanhu vakawanda kunyange vakawanda vari kungotaura nezvekurwisa chirwere checovid-19. Kiri Mudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mugari wemuHarare vaFibian Rukwata vanoti humutu huri kuruma vanhu masikati machena chaiwo munzvimbo dzakasiyana siyana zvokuti vanhu vakawanda vanogona kunge vari kuvhiringirwa utano hwavo. VaRukwata vanoti kusatakurwa kwemarara kuri kuitika munzvimbo dzakawanda ndiko kuri kukonzera kuti humutu huwandise nokuti marara aya ari kutadzisa kufamba kwakanaka kwemvura inofanira kuyeredzwa kumadhireni.
Humutu watinetsa madrain haasi kukukurwa nekanzuru zvainofanira kuve ichiita. Mvura iri kungojenga, mamosquito ari kuwanda, tiri kurumwa ivi takagara panze chamasikati machena mamosquito. Vanhu vari kushandisa nguva yavo yakanyanya vachitaura nezvecovid asi vari kukanganwa zvimwe zvirwere zvakaita senounzwa nehumutu zvakaita semalaria. Izvozvo zviri kutinetsa chaizvo munomu.
Nyanzvi munyaya dzeutano Dr. Josephat Chiripanyanga vanoti ichokwadi kuti makanzuru ose emunyika akaremerwa zvakanyanyisa zvokuti haana zvekushandisa zvakaringana zvokuti afirite nzvimbo dzine humutu. Dr. Chiripanyanga vanoti munhu wese anofanirwa kuzvidzivirira kuitira kuti asarumwa nehumutu.
Mazuva ano tiriona kuti nyaya dzekufirita kunoitwa nekanzuru zvazvishoma nenyaya yekuti maresources makanzuru edu mazhinji haana maresources. Saka nokudaro tinoencourage kuti munhu pachezvake ngazvidzivirire iye. Tine mitoo yakataura yekupfeka zvipfeko zvakareba, kushandisa mamosquito repellents, kushandisa mamosquito nets uyezve kuti kana ukange warwara nechirwere chemalaria wokurumidza kuwana rubatsiro.
Dr. Chiripanyanga vanoti kana munhu aona kuti anenge ava kurwara nemalaria anofanirwa kuenda kunorapwa nekukurumidza nokuti denda iri rinokwanisa kukokawo mamwe matenda anodhura kurapa.
Malaria ndo kurapwa nekukurumidza. Panongofungidzira kuti ndinenge ndakurwara ndisinzwa zvakanaka ibva wamhanya kuchipatara ipapo ikazononokera. Kange ya cerebral malaria ine macomplications, kurapwa kwacho kunotinetsei ende kunotidhurei ende zvakare ndo patinozoona kuti vanhu vakawanda kuti macomplications akaita sekuti itswa zvichashanda zvakanaka rino failure vakuda kuenda padialysis vakutamba macomplications kimaliver ichashanda zvakanaka uyezve ndo patinozoona kuti vanhu vachishayika nenyaya yekuti vakanonoka kutsvaga rubatsiro. Kana ukange wangofungira kuti une chirwere chemalaria mhanya kuchipatara unopiwa mushonga.
Chiripanyanga vanoti nzira huru yekudzivirira malaria kuparadza nzvimbo dzinogona kuberekera mazai nehutunga kana humutu uye kuzvidzivirira kubva mukurumwa kuburikidza nekuzvivhara nemambure anodzivirira humutu panguva yekurara kana kupfungaidza mishonga inodzinga humutu. Dr. Chiripanyanga vanoti vanhu vanofanira kupfeka mbatya dzinovhara maoko nemakumbo panguva dzemanheru kana vari nzvimbo dzinonetsa nehumutu.
Chekutanga chatinokurudzira ndechekuti kana muri kunzvimbo ine malaria pfekai zvipfeko zvine maoko marefu, matrousers iselengwa dzemanheru. Ndo panonyanya kuita mamosquito bites, zvinobatsira kuminimiza kubatwa nechirwere chemalaria. Tinokurudzira zvakare kushandisa marepellents, mamosquito repellents zvinokwanisa kuzora ari mafuta kana ari mamosquito coils zvinobatsira kudzinga mosquito kuti dzisave pamuri kuti musarumwe nemosquito musaite malaria. Zvakare tinokurudzira kuti mushandise mamosquito nets anobatsira kuprotecta kuti munhu asabatire malaria. Kana kuri avo vanobva kuma urban areas tichienda kumaruwa tinokurudzira kuti pamunoshanya inwai mishonga yekudzivirira kuti musaite malaria, mishonga yakaita sana Delta Prime.
Nzvimbo dzinonetswa nehumutu zvakanyanya dzinosanganisira Mount Darwin, Dande, Mutoko, Gokwe, Mutare Mudzi, Chikombedzi neHwange. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kukanzuru yeHarare kana ubazi rezveutano kuti vanhu vangani vabatwa nechirwere ichi muHarare nemunyika yese kubva zvatanga mwaka wekunaya kwemvura. Asi nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti malaria chimwe chezvirwere zvinovhiringa zvakanyanya vana vari pasi pemakore mashanu pamwe nemadzimai anenge akazvitakura. Chirwere ichi chinotanga kusimudza musoro muZimbabwe kubva muna kukadzi chichizonetsa mumwedzi yakubvumbi naChivabvu. Gore rakapera chirwere ichi chakauraya vanhu 332 72 uye vanhu zviuru mazana matatu nemakumi masere nezvipfumbamwe nezana nemumwe chete 389,101 vakabatwa nechirwere ichi gore rakapera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Naudzemitambo. Vatsigiri vemaWarriors wakawanda vari kutambira nemufaro kudzoka munhandare mushure mekumbokuvara kwakapteni wemaWarriors Knowledge Musona uyo akakanda zvibodzwa zviviri. Michael Kariati anotipanya iyi.
Musona akakanda zvibodzwa zviviri achangobva kunaya mukukuvara apo chikwata chake cheAS Eupen kuBelgium chakaita mangange 3-3 neLuven mukupera kwesvondo. Izvi zvafadza vatsigiri venhabvu muZimbabwe sezvo chikwata chenyika chemaWarriors chakatarisana nemitambo mikuru miviri munzira yekuenda kumakundano e2021 Africa Cup of Nations. Musona ari kudiwa kutungamira chikwata ichi kukunda mumitambo neBotswana neZambia kuti chibudirire kuenda kumafinari e2021 Africa Cup of Nations aya. Asi hapana tarisiro yekuti vamwe vatambi vemuZimbabwe vari kuEngland, tendaidarikwa Brandon Galloway, Jordan Zemura naAdmiral Muswe vachauya kuzotambira maWarriors nemhaka yemitemo yeko yeCOVID-19. Chikwata chamavelas nakamba cheAston Villa chakatozivisa kare kuti mutambi uyu haasi kuuya kuzotambira nyika yake pamitambo yeAFCON iyi. Manager wemaWarriors vaWellington Mpandare vanoti vakamirira zvekare kunzwa kuzvikwata zvatino kadewere naMarshall Munetsi kuFrance kuti vatambi ava vachauya here. Izvi zvasiya Musona ari iye mupatakii pamitambo iyi iyo Zimbabwe inofanira kukunda kuti ende kuAFCON kechitatu kakateverana. Munyori wenhau Edgar Gweshe uyo anotsigira chikwata cheDynamos anoti ari kutarisira kuti Musona achaitira Zimbabwe zvaari kuitira UPenn.
Kana ari kunze ikoko ari kusumudzira mureza wenyika. KumaWarriors zviri pachena kuti ndiye munhu ati takatarisira kuti ndiano akasumudza mureza.
Kadewere akasauya Musona angangobatanidzwa naNox Mtizwa uyo anotambira Golden Arrows kuSouth Africa. Mutizwa akakandawo chibodzwa nezuro apo Golden Arrows yakarova Black Leopards 3-1. Zimbabwe iri kusangana neBotswana musi wa25 kurume vachizopedzisira neZambia musi wa30 kurume. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu www.voashona.com kana paFacebook page yedu VOA Shona.
Live talk na 8 PM tiri kutarisa zuva remadzimai kana kuti International Women's Day uye nyaya yekurwisa chirwere cheCOVID-19. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Bazi rezveutano rinoti nezuro hakuna munhu akafa nechirwere cheCOVID-19. Zimbabwe inobatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva remadzimai kana kuti International Women's Day. Zifa yotatarika kuunganidza vatambi pamitambo yeAFCON neBotswana neZambia. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kuStudio7@voanews.com. munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murayiro zvakanaka vateereri.
Kwa kuhizika atisenda wa VOA Ndebele.